Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Sandara zvakare manheru anhasi kuri musi wechina kugumbi 1, 2021. Makatevera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Ndichiti izvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuwirirana, hapana kuwirirana kwataita nehurumende. Nowirirana kana vachinge vachinja zvavanouya nazvo patafura yehurukuro.
Musangano wehurumende nevashandi vayo unopera pasina kuwirirana panyaya dzemihoro. Zimbabwe Electoral Commission inotanga hurongwa hwekunyoresa kwevanhu sevavhoti mumatunhu ose emunyika. ZANU-PF neMDC Alliance dzotatsurana pamusana penyaya yeutongo hwejekerere, uori, sarudzo nezvimwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano weNational Joint Negotiating Council waitwa nhasi pakati pehurumende nevashandi vayo wapera pasina kuwirirana. Mutoro wedu na Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vamiriri vevashandi vehurumende vapinda mumusangano uyu vanoti havana kufara nezvaiswa patafura nehurumende munhaurirano dzavo. Mutauriri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vaudza Studio 7 kuti vanga vakamirira hurumende munhaurirano idzi. Vati hurumende yakazvipira kuwedzera vashandi vayo nemari inoita zvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana 25% kutanga nhasi, asi vashandi vehurumende varamba kutambira izvi.
Kuwirirana, hapana kuwirirana kwataita nehurumende. Tinowirirana kana vachinge vachinja zvavanouya nazvo patafura yehurukuro. Musangano watakapedza kuita muna kukadzi, hurumende yakanga yauya nezvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana. Izvo tinoona kuti ndozvayangodzoka nazvo. Takambogara zvataurwa negurukota rezvevashandi pamapepa nhau kuti iyo hurumende yazenge ichitipa zvikamu zvinoita zvemakumi maviri nezvishanu kubva muzana. Isu takafunga ndapauda zvinhu zvepanhau, asi tatozozviona kuti ndozvinhu zvatozouya zviri pahurukuro dzanhasi. Saka ivo vari kuti vakatipa zvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana paivo mwedzi uno unotevera uyo, wozoenda zvepanoenda pakati pegore votipa makumi mana nezvishanu kubva muzana. Saka tinongona kungoti chikamu chiri kufambwa nacho nehurumende hachikwanisi kusimudzira mushando hurumende kuti ararame mukati meupenyu hwake.
Vamushango vati hurumende haisi kuteerera zvavakanyora mugwaro ravo, asi kuti iri kungoita zvainenge yada iyo.
Chaita kuti titadze kuwira nenyaya yekuti havasi kuda kutaura kubepa redu ratakavapa. Isu sevashandi takanyora bepa redu rine nhunha dzedu nezvetinoda kuti chiitirwe sevashandi. Zvinova izvo zvinoita kuti mari yedu idzoreredze simba raikanga inaro mugore ra2018. Takanga tichitambira mari yekunze isu yakanga ichikwana kuita mazana mashanu nemakumi maviri amadhora ekuAmerica. Ndo yakanga ichitambirwa mushandi wepasi akanga achitambira mazana mana nemakumi mana emadhora ekuAmerica. Asi iko zvino tiri kuona kuti mari iri kuuya nehurumende iri kuramba ichingotaura nezvemari yemuno, isiri kuda kunotaura nezvebepa ratakanga tavapa.
Musangano waitwa nhasi unotevera yambiro yevashandi ava yekuti vainge voronga kuratidzira sezvo achiti hurumende haisi kuratidza kuzvipira pakuvawedzera mari dzemihoro. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi gurukota rezvevashandi vamavhima vakaudza Studio 7 kuti hurumende yakazvipira kugara pasi ichitaurirana nevashandi vayo kuitira kuti zvinhu zvigadzirisike zvakanaka. Asi mamwe masangano anomirira varayiridzi akaita seProgressive Teachers Union of Zimbabwe neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe anoti haana kupinda musangano uyu, achiti hacherechedzi utungamiriri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, iyo yaimbozivikanwa nekuti Apex Council. Munyori mukuru muAtus vaRobson Chere vati varega kupinda musangano wanhasi nepamusana pezvikonzero zvakasiyana siyana.
Zvinhu zvanga zviri paagenda panga pasina nhaurirano yenyaya yemuhoro. Icho chinova chikonzero chikuru chinofanira kunge chigarirwa pasi, chikonzero chekuti mari yevashandi ichitasa kunyaya yevarayiridzi inge ichidzorerwa pamari yawaisitambira $540 semataura atagara taita. Ndicho chikonzero chekutanga chofanira kunge chiri paagenda, kwete kuti tinonogara tonzwa kunzi muri kuunganidzwa kuti muzwe kuti hurumende yakati kudi pasina nhaurirano idzodzo. Chimwezvo ndechekuti iyo NJC pachezvayo iri kunze kwemutemo webumbiro redu maererano nevanogara muNJNC vachitaura zvemari, iri kuoperata outside the law. Saka tinenge tichitoti NJNC pari zvino iri illegitimate, haisi pamurau.
Mashoko avachere atsimirwa nemutungamiriri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zhou, avo vati hurumende haina kuzvipira kusangana nevashandi vayo sezvo musangano wanhasi waitwa pamasaisai nekuda kwechirwere cheCovid-19. Vazhou vati musangano wanhasi kwanga kuri kuvaraidza nguva kuti yanzou neriva.
National Agenda Negotiation Council yakaestablishwa nestate arrangement 141 of 1997 inongolida kucollective bargaining. It's mere consultation, haina collective bargaining. Taifunga kuti pakaitwa constitution yeZimbabwe 2013. Section 65 inotaura kuti vashandi vanofanira kunge vane collective bargaining. Asi hurumende haisi kuda kuseka statutory instrument ako kakunhuwa uye kakanhora.
Mune imwewo nyaya, gurukota rezvemari vamutuli Ncube vaburitsa mashoko ekuti hurumende yaunganidza mari inoita mamiriyoni zana emadhora ekuamerica ichashandiswa mukutenga nhomba dzekubaya veruzhinji kuti vasabatwe nechirwere checovid-19. VaNcube vati kubva zvino zvichienda mberi hurumende iri kutarisira kuti munyika muchange muchipinda nhomba miriyoni imwe chete pamwedzi kuitira kuti vanhu vese vakwane nhomba idzi. VaNcube vativo vari kufara zvikuru kuti kambani DHL International yabvuma kuvatakurira nhomba idzi kubva kwadzichange dzichitengwa nemutengo wakaderera, zvichaita kuti nhomba idzi dzisvike munyika nekukasika kana dzichinge dzatengwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave.
Vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pachiuru chimwe chete nemazana mashanu ane makumi maviri nevatatu. Vanhu makumi maviri nevana vakabatwawo nechirwere ichi nezuro wakare, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pavanhu zviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana masere nemakumi masere nevaviri, kana kuti 36,882. Ukuwo vapora kubva kuchirwere ichi vachisvika pazviuru makumi matatu nezvina nemazana matanhatu nemakumi masere nevatanhatu, kana kuti 34,686. Bazi rezveutano rinoti vanhu zviuru zvina nemakumi mashanu nemumwe, kana kuti 4,051 vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga pazviuru makumi manomwe nezvitanhatu nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevashanu, kana kuti 76,995. Nezuro wakare vanhu chiuru nemazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nevatatu, kana kuti 1,963 Vakabaiwa nomba yepiri izvo zvakasvitsa wandowe vanhu vabaiwa nomba yepiri pazviuru gumi nezvina nemazana masere nemakumi masere nevashanu kana kuti 14,885. Zimbabwe inoti ine urongwa hwekubaya nomba vanhu mamiriyoni gumi ichishandisa nomba dzinosanganisira Sinovac neSinopharm dzakagadzirwa kuChina necovaccine iri kubva kuIndia pamwe neimwe nomba iri kubva kuRussia. Komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yatanga nhasi urongwa hwekunyoreswa kwevanhu sevavhoti mumatunhu ose emunyika mushure mekunge komisheni iyi yambomira kuita basa iri nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Sangano rinoona nezvekodzero dzevanhu mukuita sarudzo reElection Resource Center rinoti rinotambira urongwa hune mufaro uye rine umbo hwekuti mahofisi eZEC mumaguta anoti Harare, Bulawayo, Gweru, Masvingo, Bindura nemutare anga akavhurwa. Asi sachigaro veElection Resource Center vatrust Maanda vanoti havasi kufadzwa nekusaitwa kwesarudzo dzekutsiva vakasiya zvigaro matunhu akasiyana-siyana vachiti ZEC iri kumbonyikidza kodzero dzevanhu. Asi komisheni yesarudzo iyi yeZEC yakadzivisa kuti sarudzo idzi hadzisi kuzoitwa pari zvino nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Matunhu akawanda munyika akasara asina vamiriri muparamende zvichitevera kudzingwa kwakaitwa nhengo dzeMDC Alliance muparamende neMDCT pamwe nebato rePeople's Democratic Party pamwewo nemakanzuru akawanda akadzingirwawo makanzura akasiyana-siyana munyika zvichitevera kusawirirana kwezvikwata zveMDC pamwe nekufa kwakaitawo dzimwe nhengo dzeparamende kumapato ose ane nhengo dziri muparamende. ZEC yakamisa kuitwa kwemabielections kubva gore rapera ichiti kuita sarudzo idzi kunopinza veruzhinji panjodzi yekubatwa nechirwere cheCOVID-19 icho chauraya vanhu vakawanda pasi rose kusanganisira muZimbabwe. Ngatinzwe hurukuro yataita navamaanda pamusoro penyaya iyi.
Tinokamushira nemaoko maviri urongwa ihwohwo kuti vanhu varejiste kana kuti vanyorese kuti vavhote nekuti ikodzero yevanhu kuti vavhote. Saka tinokamushira zvikuru nemufaro kana iwe bati kunyange zvakadaro kuti vavhura. Tine mufaro kuti vavhura asi tine zvakare kakutsutsumwa kekuti hazvina kuvhurwa zvachose kuti vanhu vakwanise kushandisa kodzero dzavo zvino dzekuvhota. Nekuti maby-election achiri ngozi achakambomishwa.
Zvikonzero zviri kupiwa neZimbabwe Electoral Commission zviri pamusoro pedenda reCOVID-19 zviri kuita kuti vasange vachivhura nyaya dzemaby-elections. Imi mune zvamunopokana nazvo here panyaya iyo?
Homu, tine zvatinopokana nazvo. Chekutanga ndechekuti vari kuti pane mutemo wakaiswa weCOVID wekuti vanhu varege kuenda kumaelections nekuda kweCOVID iyoyo. Saka tine kuzvisumwa pamusoro pemutemo iwoyo nekuti chekutanga hawai kufanira kunge uchiiswa kuti kodzero dzevanhu dzekunovhota dzimbomiswa pasina kutevedzwa nzira chaidzo chaidzo dzekuti dzimbomiswa. Asi dzimwe nyika dzakatipoteredzazve dzakaita masarudzo munguva yaitopisha COVID-19 yacho maelections akaenda mberi zvakanaka. Uye futi iyo ZEC pachezvayo yakataura kuti ine polisi yanga iinayo yakaisa panzvimbo yekuti kana vanhu vachizonovhota vanovhota nenzira yakadai nenzira yakadai yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Saka nekuda kwekuti mutemo iwoyo wakanga wakaiswa wemashandisirwo ekodzero dzekuvhota neZEC, ZEC ingadai yakatevedza mutemo wayo iwoyo. Asi mutemo wekuti ngatimbomisa sarudzo uyu ndovatiri kutsutsumwa nawo nekuti ZEC yakuvhura zvishoma zvekuti vanhu vakaenda kunorejista asi yotadza zvakare kubva yavhura zvakazara kuti vanhu vadi kuti vaone kunovhota. Saka kodzero dzevanhu ipapo tikona sekuti dziri kumbunyikiswa.
Mune matanho amuri kutora here sesangano ekupikisa iyo nyaya yekutyora kwekodzero dzevanhu kwamuri kutaura uku?
Homu, takarotaura tiri kuita basa rekukurukurawo nevakuru kana kunyora mapepa enyunyuto kune ZEC kana kutaura nyaya dzacho kune vanoona nezvisarudzo kuti tadei tasunungura kuvhota nekuti vanhu vese vane kodzero dzavo dzekuti vanovhota. Saka chimwe chinhu chatiri kuita chekutaurawo nevanhu kuti vaone kushandisa kodzero dzavo. Isusu basa redu ndeekuzivisa veruzhinji kodzero dzavainazvo nenzira dzavainazvo dzekuti vataure kunyunyuta kwavo nekutarisa zvakare nyaya dzekuendesa kare kumatare kuita kuti kodzero dzevanhu dzione kuchengetedzwa.
Avanga vari sachigaro election resource center wa trust maanda vachitaura ne studio 7 vari parunare muHarare. Yashika nguye kuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. France iri kuramba kuchambira ongororo yakaitwa United Nations iyo inoti mauto emuchadenga ekuFrance akauraya vanhuwo zvavo 10 nevapfumbamwe muMali apo mauto aya airwisa vanoita zvinopfurikidza mwero munyika iyi. United Nations inoti zvakaitika mumusha weBaundi kuMali munandira mubvunzo ucharamba uri pamwoyo pevakawanda pakusawirirana kuripo pakati peFrance nemubatanidzwa wemauto ari kuchengetedza runyararo muMali. United Nations inoti vanhu vaive pamuchato vachipemberera hawo vakarwiswa nemauto emuchadenga ekuFrance, vanhuwo zvavo vakawanda vakafa pamwe nevarume vatatu vaive nezvombo vanofungidzirwa kuti nhengo dzechikwata chevarwisi veKadiba Sema. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakatsanangudza urongwa hwavo hwekushandisa mari inoita $2.3 trillion seurongwa hwakanangana nekugadzirisa zvivakwa, migwagwa nezvikwanisiro zvebudiriro vachiti urongwa husati hwamboitika munhoroondo yeAmerica uye urongwa huchashandura zvakaitwa nevaimbo vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump zvikuru munyaya dzinobata mitero yemakambani makuru. Bato rinopikisa reMBC Alliance riri kuti zviri pachena kuti bato reZANU-PF rine urongwa hwekuripondera musagi sekiti kuitira kuti ritadze kukwikwidza musarudzo dza 2023. Bato iri rinoti izvi zviri kuitwa kuburikidza nekushandisa matare nemapurisa achisunga kana kudzinga nhengo dzaro mumakanzuru nemudare reparamende pamwe nekurega kuita sarudzo dzekutsiva vanenge vadzingwa. Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze pamwe nehurumende yeAmerica nenyika dziri mugungano reEuropean Union vanoti Zimbabwe yaputsa chirangano chayo chekuvandudza zvinhu kubva zvakamanikidzwa kusiya basa vaimbo vemutungamiri wenyika mushakabvu vaRobert Mugabe. Asi ZANU-PF inoti iri kuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya ichiti MDC Alliance ndiyo iri kuzvisikira moto muziso nekutadza kuwirirana kuri mubato iri izvo zviri kuita kuti vatsigiri vazvipatsanure. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Shachiwayo uye nengwe ZANU-PF yakakwikwidza musarudzo emumiriri wedare reparamende kuWarren Park ikakundwa vaGilbert Muponda. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMuponda.
MDC zviri pachena kuti iguru rapinda nyoka ende zviri kuoneka nekutiza kuri kuita vaizviti vakuru vacho vanga vambofurirwa kuti vaende kuMDC vaakudzoka kuZANU-PF. Vari kunyatsoona kuti ZANU-PF ndiwo bato rine gwara and ibato rine zvido zvevanhu pamwoyo uyezve President Mnangagwa vari kuratidza kuti nyika ino vision yavakaipa vanoiachivha nekuti ikonomi iri stable zviri kuoneka nevanga vari kuMDC vaifunga kuti vachadira jecha mumpunga kana muhupu vari kuona kuti zvashaya basa zvekudira jecha nekudaro vari kuona kuti no vaMunangagwa utungamiri hwavo hune gwara hune empowerment yevanhu. Iro ivhiri ndo rakazoenda kuti MDC imhanye kunze kunodaidzira masanctions. ZANU-PF zvinooneka kuti iparty yakamirira vanhu nekuti ukatarisa vari kumhanya mhanya kuti mavaccinations apinde muZimbabwe.
Kanda iri nyuva Shachwai.
Ndinoona kuti tiri kurarama munyika yakasiyana neyanorarama vanamuponda nevamwe vavo veZANU-PF. Chatiri kuona kuparadzwa kwedignity kana hukoshi hwevanhu mukatarisa matamburire aakuita vanhu izvezvi. Vadzidzisi vashandi vehurumende vanoziva President Tsvangirai pavakaita Prime Minister paya vakangotaura izwi kuti dzokai kubasa tichamupa $100 each kutanga mari ikawedzerwa kusvika kuma $500+ paticha ega ega nemamwe vashandi vehudzi hurumende vanhu vakanakirwa vana achamisa vari maministers. Zanu PF iri kushandisa masuru yayo kana masimba ayo kuita corruption, kutora zviro zvenyika, mari dzenyika vachigovana vachiita zvakadai. Ndofunga munoziva nyaya dzakawana dziri kubuda kwana zinara kurubiwa mari kumapazi mazhinji ehurumende kusanganisira mari iyo yeCovid yavarudada nayo iri kubiwa zvisingaiti. Zvese zviri kutaurwa zvekuti hanzi vanhu vari kubva kuMDC vese vari kubva vanonga vato vasina gwara remusangano endi vazhinji vacho havasi kubva kuMDC. Vanhu vakatobva kuMDC kare vadzinga vana vabiti muparlamendi nekuti vana vabiti netimu yese vanga vachiongorora huri unotyisa huri kuitika kwana zinara, huri kuitika mapazi mazhinji ehurumende.
Todzoka kwamuri vamuponda.
Chinoshamisa ndechekuti MDC inozviti bato rakazvimiririra. Vanozviti vane demokrasi, vanozviti vanotevedzera mutemo zvisingaiti. Ibato remagweta vanhu vanofanira kuchinzwisisa mutemo. Asi mutemo wacho zvavanotoona vakomana yavo ndotoshaya kuti zvikumbofambiswa sei. Kana vadzingana ikoko, izvozvo vabiti vadzingwa pachena namai Matibenga, vanoblema ZANU PF kuti ZANU PF yakonzeresa zvakati, yakonzeresa zvakati. Asi zvichibva kuti vanhu MDC pavanenge vachiita makongresi avo nemaconference avo havatevedzeri mutemo yavo, vozopedzisira vaendesana kumatare. Kana election yazouya vozoti pabirirwa tarigwa. Yet in the meantime they are not waiting for the people. Zvakafanana mukatarisa na City of Harare, macities akawanda we MDC has got leadership, vakuna macouncillors nemamayors. Maroads akazara maportholes, hakuna mvura, masuweji akatekeshera, marara asi kukolektwa. Do something so that people can see kuti munoziva zvamuruta, but you have failed. And now you are also fighting amongst yourselves. Musinga organize a party. Party yazosvika kuelection ka, Zimbabwe almost is going to be a one party state because pane pasina opposition to talk about.
Petai gakava redu vahlachwayo atingaswerere kufi yakatiyo.
Varuda kuita zve one party state, varuda kuenda kuma elections pasina president Chamisa, pasina MDC alliance, nenyaya yekuti vanoziva makwapaidzirwa vakaita pa election apfuura na vachamisa. Vakatanga nenyaya yekusunga vanhu, kusunga vanhu vachityisidzira vanhu, vachivharira vanhu, vachabudhakta vanhu. Mabasa ari kunetsa kushanda kuma councils nenyaya yekuti hakusina vamiririri apa vari kutsva kuita by election, kuti vanoziva kuti kuby election havanhongi, hapana chinobuda. Tikatarisa nyaya yekumakanzuru vari kushanda zvakaipisisa kuti makanzuru asashanda. Vakatanga vachinyima makanzuru mari chaizvo chaizvo dzekuti vatenge machemicals, mari munoziva kuti foreign currency inobva kureserve bank of Zimbabwe. Izvezvi vari kukolekta mari yezinara, asi mari kutorwa nezinara munonzwawo zinara kwaita corruption. Vadii kumakanzuru zvakusi kuenda mari.
Mutauriri weMDC alliance vaClifford Hlachiwayo vachitaura vari parunare muHarare. Manzwa zvakare kubva kunengo yeZANU PF yakakwikwidza musarudzo yemiriri wedare reparamende kuWarren Park ikakundwa vaGilbert Muponda. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare muri kurenga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Musangano wemazuva matatu wakarongwa nesangano rinorwira kodzero dzemadzimai reJust Associates vakapera nezuro kwaMutare uchiburitsa pachena kuti madzimai akawanda munyika ari kutyorerwa kodzero dzavo mudzimba uye kumabasa. Mutori wedu enauloida mmoyo anotipa nyaya inotevera.
Matambudziko ari kusangana nemadzimai aya anosanganisira kufamba mitinhu yakareba kuenda kuzvipatara kana kunochera mvura, kushaya zvekushandisa kana vachitevera vari kumajeri, uye vamwe vanoita mabasa ekutengesa bonde vanoti vari kushungurudzwa nemapurisa. Asi mutauriri wavo Assistant Commissioner Ponyati vanoti kana paine vanenge vachikorerwa kodzero dzavo vanofanira kumhanara kumapurisa votora matano. Mumwe mugari weMamutare Muzvare Gloria Garapo vanoti kumatirongo madzimai mai anosangana nezvipinga idzo zvakanyanya kwazvo, kunyanya pekugara pasina kudzikama, zvikuru sei vaya vanopika vaine vana vacheche.
Maconditions ane majeri edu haana kukodzera kuti madzimai agare. Madzimai anoita zviro zvezvibereko, asi ukaona mablankets nemaonogara hazvifaniri kuti zvinge zvakadaro. Tiri futi kune madzimai anopinda nevanawo, hamuna zvinhu zvakakwana, mune wana maitofanira kungawo mune mapl playgrounds akakodzerana mutwa nayo wanga uchitamba bhuzi kunyange mai wawo akasungwa atifani kuchikora kodzero dzawo dzewana
amai Plaxidia Mauto vekubhinga vanochema nenyaya yekufamba mitinhu mirefu ine zvikara zvesango kuenda kunochera mvura kana kunoraura kuitira kuriritira mhuri dzavo
adambudziko anosangana nemadzimai ekubhinga tinosangana nemhuka dzemusango nekuti patakagariswa takagariswa mumhuka saka tisu tinochera mvura akumbinga aina mvura saka pakunochera mvura tinofamba nzendo refu saka vasikana vanogona kusangana nevanovarepa then kubatwa kwacho kwemarep cases zedu tinoshungurudzika nekuti nesociety yedu nemagariro atinoita haazobudiriri
muzvare mebhoshumba avo vanoita mabasa ekutengesa bonde uye vachirarama neutachiwana HIV AIDS vanoti panguva ino yeCOVID-19 vanoshungurudzwa pakufamba kwavo vachida kunotora mapirisi uyezve nevarume vavanosangana navo
isusu semasex workers tinosangana nenyaya dzekusungwa nemapurisa kurwiswa kwakanyanya dzimwe nguva anogona kuti wabatwa uno mapurisa acho anogona kuti auda kutorara newo futi pasina kana mari nemasoja kurohwa ndokumwe kunonyanya kuti kwatinonyanyosangana nako semasex workers pamwe pacho tinosungwa nemapurisa tiendeswa kumaanenge kumasels asi wasvika ikokoko anogona kuti on the way obva atoti ngatiraretese pasina kana mari ndonhamo dzatinosangana nadzo
amai Melania Chiponda vesangano rejust vanoti musangano wavo wemazuva matatu wange wakanangana nekusimbisa ruzivo munyaya dzezvekodzero dzemadzimai nevanasikana kunyanya panguva ino yecovid-19 nelockdown just mubatanidzwa wemasangano ari munyika gumi nembiri anorwira kodzero dzemadzimai ndakamirira studio 7 mamutare ndini Lweda Moyo
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Women's round table na 8 PM tukutarisa zvekuitwa nemadzimai pamwe nematambudziko avari kusangana nawo muupenyu. Musangano wehurumende nevashandi vayo wapera pasina kuwirirana panyaya dzemihoro. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yatanga urongwa hwekunyoresa kwevanhu sevavhoti mumatunhu ose emunyika. ZANU-PF neMDC Alliance dzatatsurana pamusoro penyaya yeutongo hwejekerere, uori, sarudzo pamwe nezvimwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. kana muchida kuteerera kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei ku studio 7 at voanews.com. munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murari zvakanaka vateereri.
Kuizika tisenda baku VOA Njebele. Amachono zisogo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhlaka 1 Mabasa 2021 Praxitus Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
There must be a clear distribution plan. Ukuthi mele siyekwazi ukuthi kulama vaccines amakhambileyo endaweni enje emangayi. Mele siyekwazi ukuthi abantu abasebenza khonaphana basebenza bebangayi. All those information needs to be there.
Incwadi zezempilakahle zithi lanxa incumeka imizamo kahulumende yokulwisana le COVID-19 kusesekuningi okusamele kwenziwe ukufundisa uzulu ngalolu bhubhane kanye lejekiseni yokuzivikela kulo eye-vaccine.
Imali esihola incane, iphey esiyitholileyo ngenyanga ngiphede edlulileyo ihle yaphela singakabhadaleli yonke into esiyifunayo, ama-school fees abantwana asenelisanga ukubhadala.
Izisebenzi zikahulumende kweZimbabwe zihlangene lomqhaji namhlanje bekhulumisana ngodaba lweholo phansi kwekhansili e-National Joint Negotiating Council. So kuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezingamashumi phose athoba minembili ijekiseni ye-COVID-19 vaccine eZimbabwe kusukisela lolu hlelo luqalileyo ngenyanga kaNhlolanja. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubambisane lohlangothi lokuhanjiswa kwezincwadi olwezimpost ukusungula uhlelo lokuthengisela uzulu izitampa ezifakwa encwadini ezilemfundiso nge-COVID-19. Esungula lolu hlelo okusemthethweni umsekeli kamongameli onguye njalo umphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga uthe uhlelo lolu luzadlala indima eqakathekileyo ukufundisa uzulu ngokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Ilunga lenhlanganiso ibona ngezamalungelo oluntu eya Citizens Manifesto umnumzana Ashley Phunye utshele uMike Hobe weStudio 7 ukubana lanxa eyincoma imizamo kahulumende yokulwisana le-COVID-19 kusesekuningi okusamele kwenziwe ukufundisa uzulu ngalolu bhubhane kanye lejekiseni yokuzivikela kulo eye-vaccine.
Thina oqakathekileyo ngihlala kahle yabantu ukuthi i-health yabantu ibe prioritized in the nation. So now in this crisis that we face, I think it's very important ukuthi abantu labo bekhuthazwe ukuthi bethathe i-vaccine. La uyakwazi sesintwini bathi yeke uthathe idonsi lihambise emfuleni ukuthi liyenathe amanzi. Liyashika linganathi nxa lingafuni. So it's a matter of information ifike ebantwini. It's a matter of confidence. Kakhulu le confidence between those that are governing and those that are governing.
Njengoba uthi kumele kube lokuthembakala phakathi kukahulumende kanye lezana leZimbabwe ukuze uhlelo lokushaba abantu iJackson lokuvikela iCOVID-19 luphumelele, bengicela ukuthi ucacisele abalaleli ukuthi yena uhulumende ngokwakhe kumele ayenzeni ukuze abantu baqale ukuthemba ukuthi uhlelo lolu luhle njalo lujonge ukuthuthukisa impilo zabo.
There must be a clear distribution plan. ukuthi mele sibe kwazi ukuthi kunama vaccine abafambileyo endaweni enje emangayi. Mele sibe kwazi abantu abasebenza khona phana basebenza bebangayi. All those information needs to be there. People can trace through and see ukuthi kuyangathi. And even in a meeting it's easy and simple in many language. Mele mm-hmm. Translate into Ndebele, into Shona, and into various languages, including sign language.
Funye, zikhona inhlelo ezenziwa lugatsha olubona ngezempilakahle i-Ministry of Health besebenzisa i-Twitter page yabo kanye kumaphephandaba kahulumende besebenzisa njalo imisakazo etshiyeneyo kahulumende nsuku zonke bekhipha imibiko etshiyeneyo besebenzisa indima ezitshiyeneyo bechasisela uzulu okwenzakalayo elizweni okumayelana nge-COVID-19. Kuyini okunye okumele kwenziwe nguhulumende ukuze abantu bathole ulwazi oluthile ngokumemetheka kwaleli gciwane kanye ngamajekiseni akhona elizweni avikela ukumemetheka kwaleli gciwane?
I-government kumele investe ukuthi information iyefika ebantwini. Information awumelanga iphele ku-social media, awumelanga iphele ku-Twitter ngoba balutshwana abantu abakwazi uku-afforda idata lokuthenga elokuthi benzele ku-Twitter lakubo-Facebook. Lutshwana abantu abakwazi ukuthenga idata lo. So yithi mina i-government labalaba abama-authority mele lithathe that initiative because this thing is very important. It is affecting lives. Abantu bayafa yini, abantu bayagula. So kumele ukuthi i-government behambe njengalapha nxa becampaigner, they must take this as serious as their campaign. But everyone gets to know, everyone gets to understand ukuthi siyangaphi, kuyangaphi. Njalo mere-publishe i-plan, a clear plan yokuthi bazadistributha njani. I-plan elesikhathi, i-plan ama-budget akhona ukuze ibe transparent. Ngoba siyakwazi ukuthi kunendaba eziningi around corruption and ama-funds elahleka. Need all those things clear so that everyone can follow abantu ngenayidile. Abantu bekwanise ukuthi nabo bethathe i-vaccine yabo bekuthaba ngoba bekwazi ukuthi information banayo and bene-confidence to the entire process.
Mnumzana Ashley Phunye lilonga lenhlanganiso ye-Citizens Manifesto. Lapho ke limuzwe ixoxa ecingweni lo-Mike Hobe we-Studio 7 eseHarare. Sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezingamashumi phose afika athoba minwembili 76,995 ijekiseni ye-COVID-19 vaccine eZimbabwe kusukisela lolu hlelo luqalileyo ngenyanga kaNhlolanja. Sebezinkulungwane eziphose zifike kumashumi amane 36,882 asebefunyanwe bele-COVID-19 lokhe leli gciwane liqhamuke eZimbabwe nyakenye ngombimbitho. Abazinkulungwane ezingamashumi phose amathathu lanhlanu 34,686 babo bengabagule basila kulomkhuhlane osubulele abedlula inkulungwane lengxenye 1523.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku-shortwave.
Izisebenzi zikahulumende weZimbabwe zihlangene lomqhatshi namhlanje bekhulumisana ngodaba lweholo phansi wekhansili eye-National Joint Negotiating Council. Izisebenzi zithi kazivumelani leholo elifuna ukuhlawulwa nguhulumende. Umlando lozindlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkulumo lezi beziphathelane lokukhuphula kweholo ukuze lihambelane nendleko zezisebenzi. Uhulumende uthi uyajabula ngendlela izisebenzi zakhe ezisebenza ngayo, ikakhulu ababalisi, ngesikhathi izikolo zivulwa. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Confederation of Public Service Trade Unions eyayisaziwa ngokuthi Apex Council, umnumzana Kipson Mushangu uthi abavumelananga lohulumende.
Kuwirirana hapana kuwirirana kwataita nehulumende. Tinowirirana kana vachinge vachinja zvavanouya nazvo patafura iyo.
Asi zvange sizwanane lohulumende, sizazonana nxa sebeguqule abakufake kutafura yokuxoxisana. Okwakhulunywa ngumnumzana Mthuli ukuthi uhulumende uzakhweza imali yikho esikutholileyo.
Negurukota rezvevashandi pamapepa nhau kuti iyo hurumende yazazenge ichitipa zvikamu zvinoita zvemakumi maviri nezvishanu kubva muzana.
Uqhubeke sithi bona vafuna ukuholeswa ngedwa lemelika okuyinto eyaliwa nguhulumende.
chaita kuti tichadze kuwira nenyaya yekuti havasi kuda kutaura kubepa redu ratakavapa isu sevashandi takanyora bepa redu
rinenhuwenze ukuba sande ukuvumelana kuti thina njengesebenzi sabapha iphepha lokuba imali yethu iwa amandla esasilawo sibona ukuba uhulumende wala efuna ukusiholisa amadola akuleli
emadola ekuamerica asi iko zvino tiri kuona kuti mari iri kuuya nehurumende iri kuramba ichingotaura nezvemari yemuno
omene nhlanganiso yavavalisi Progressive Teachers Union umnumzana takavafira zvo kuti bona njengavavalisi pepengamelwanga kulomhlangano
I think there are several issues that we want to highlight but I'm coming from the United Front of Teachers
kule ndaba eziningi esifuna ukuzitsho esifuna ukukutsho yukuthi yonke into esizayikhuluma lohulumende kumele ibe nabantu esibathumileyo abantu abathi sibathumile sebeswele imvumo yethu
it must comprise of people with a mandate
omnye umbalisi unkosikazi Messi Chingwana Ngwana uthi bafuna iholo labo lengezwe
imali esihola incane ipay esiyitholileyo ngenyanga ngiphede edlulileyo ihle yaphela singakabhadaleli yonke into esiyifunayo ama-school fees abantwana asenelisanga ukubhadala izonke izinto esizifunayo nje singakabuyeli emsebenzini asenelisanga ukuzibhadalela ama-school fees abantwana ayedlula imali esiziholayo ukuze sibuyele emsebenzini lathi kumele sibuyele sigqoke izigqoko ezikhanyayo singahamba nje kathesi sebe simadabudaba silazicathula silazigqoko
uhulumende uthi izisebenzi zakhe zikhangelwe ukuba zibe semsebenzini ngezikhathi zonke kungenale nhlupho ababhekane nazo ezigoqela iziholo elincane ezikhala ngalo uthi njalo akasoze abhadale abantu abangakayi emsebenzini ngenxa yeholo esithi phakathi kwemizamo yokulungisisa udaba lolu yikho kuqhushwa lezi nkulumo ngakho-ke izisebenzi kazibekezele njalo zivume ukukhulumisana kudingwa isombululo unhlupho izisebenzi ezibhekane lazo ngimele istudio 7 ngiseharare ngumlondolozi Ndlovu
Ikhomishini ebona ngokuqutshwa kokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission namhlanje isungule uhlelo lokubhalisa abantu kuluhlu lwabalelungelo lokuvota elizweni. Likhomishini ike yamisa lolu hlelo ngesikhathi ilizwe lilisana lokumemetheka kwe-COVID-19. Abenhlanganiso elwela ilungelo labavoti e-Election Resource Center ERC bathi bayalemukela ngenjabulo lelinyathelo njalo kulobufakazi bokuthi amahofisi awezeki emadolobheni abalisa iHarare, Bulawayo, Gweru, Mashingo, Pindura, Lemtare asevuliwe. Kodwa umgcini sihlalo we-ERC Mnumzana Trust Manda uthi bona njengenhlanganiso kabathatshiswa linyathelo likahulumende lokungaqhubi ukhetho ezihlalweni zedale lephalamende ezingelabameli kungenxa yokuxotshiswa kulelo dale lakumakhansili ngokuxabana kwenkokheli yamabandla ezombusazwe. Umanda utshele isithuthi 7 ukubana ukungaqhutshwa kokhetho noma by-elections okwenziwa nguhulumende yikwephula ilungelo loluntu. Izigaba eziningi zelizwe zihlele zingelabameli edale lephalamende lakumakhansili kungenxa yokuxotshiswa kwamalunga awe-MDC Alliance ephalamende ngabe-MDCT labe-PDP ngemva kwengxabano yenkokheli yamabandla lawa. Abezek babike enyakenye ukubana basake bame ukuqhuba lolu khetho lwama-by-elections ngoba kungafaka uZulu engozini yokuthelelwa umkhuhlane owe-COVID-19. Livestock lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama sikhanyela okwenziwa ngabesifazane ekumelane nelobhubhane lwe-COVID-19. Sikhanyele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inkosana Courtney Ross intombi kamoyi uGeorge Floyd wafela ezandleni zamapolisa nyakenye eMinneapolis. Namhla utshele umthetho ndaba ngokuhlangana lejaha lakhe njalo lokuphila kwabo. Unkosazana Ross uthi bake baphila ngokunatha amaphilisi abizwa kulemelika ngokuthi ngama-opioids. Uthi bagcina bewanatha okungelankawulo okwaphosa kwabaphazamisa. Kuzaqhubekela phambili ukutoliswa kwecala elethiswa ipolisa uDerek Chauvin okuthiwa wabulala uFloyd. Umthethondaba we-International Criminal Court uthi kulungile ukwesulwa kwamacala ethiswa waye ngumongameli wawele Ivory Coast uMnumzana Laurent Gbagbo owabaleka kulelo lizwe ukuze kuqhamuke udlakela kusukela ngomnyaka ka-2010 kusiyafika umnyaka ka-2011. Inhlanganiso ebona ngokulwisana le-Islamic State e-Global Coalition to Defeat ISIS ithi kukhanya engani amalecatsha la asezama ukuzivuselela kwele Iraq lele Syria lapho ayesegxile khona impande angakehlulwa ngamabutho avela emazweni atshiyeneyo.
Kati ikomishini ebona ngokuqutshwa kokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission isiqalisile uhlelo lwayo lokuthi abantu babhalisele ukuvota. Amabandla aphikisayo athi abhekane lengxaki ngoba amalunga awo ebotshwa mahlayana engazama ukuqoqa umbuthano yokukhuthaza abantu ukuthi bayibhalisa. Kodwa ilunga lezanu PF uMnumzana Joseph Chuma uthi labo babhekane lengxaki efanayo amapholisa awakhethi abantu ngokuthi bakuliphi ibandla lezombusazwe. Amapholisa athi kufanele wonke umuntu alandele iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Ukuhlaziya lolu daba uSithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe loMnumzana Swithan Chiroza, isikhulumeli se-MGC Alliance wobulawayo, endawonye loMnumzana Chuma, ilunga le-ZANU-PF, onguye osungula lingxoxo.
Le white voter education abantu bakithi bafundiswe isidingo sokubana barejiste ngoba sikhathesi sikhona kunje sengozini yokubana ama-conscious zethu nalawa avele emalutshwani lapha kobulawe ezishwelovu angathiba esule inombolo yangibona isukile ku-12 isiya phansi mhlawumbe ugcina kuku-10 ube-9 ama-conscious okuyinto esikhazayo nxa sesikhuluma ngendaba yokumelwa edalela ephalamende. So kuqakathekile ukubana despite ukubanaisizalibefumbe i-MPC kumbe ibarathize yiphi nje iphathi zapla ngokwana sonke siphume phandle siyonabantu bana behambe beyorejista ukubana bebe lelungelo lokuvota kwenzela ukubana ose kulokuthi sicinele ama-constituency voter egcine esengezwa ngenxa yokubana ke sokukhanyile ukubana ama-voter zinaleyo kuyafana lezindaba indaba yase-country pakinali mina ngikhangele iyodwa isikwanisa ukubana indimele uyi-constituency yodwa ikhishwe ukulungeze igcwala le-constituency ikhandi bakizimele yodwa sikezimele izimele yodwa. So singenza njalo sami sesingene one more constituency sesine-13 from 12 kodwa lokhu kuzenzakala
sesibuya kuwe Mnumzana Chirowoza, alilangxaki yini sike sakhuluma lo Mnumzana Mafesithi amalunga MDC abotshwa nxa izama ukuxoxa emhlangano kuthiwe bephula ama-COVID-19 regulations even bengawephulanga.
Singena ebantwini sikhankasa ukuthi abantu behambe beyo register nada hambalo sabado kwethu sirwa amapholisa indaba zokunze report bakathi nasekazi nangeke ukuthi ihlale yethu yonke emalonji besibona abantu bevakashela amapholisa bona kababethise kukatele ukuthi hhayi aniyilangisayo. So into engiyibonayo ukuthi khonoko ukukhankasa kuzaphanjanisa vele amapholisa ngoba amapholisa
Nomzana Chuma, ungathi kule ngxaki yini abantu bathese ababhekana lazo? Siyabona ibandla lakho lithi baningi abantu ababuye ukuzolichasa, liyakubona yini la khona apho kobulawayo?
Abantu abaningi balokhu bebuya bedinga ukubona bajoyine bebengamadlela ezanzibar. Nakhona apho kobulawayo kuyatholakala kwenzakala sibisha. Kunabantu bekade behamba bengabona bebesebenzisa izinto eliphathi, bezezukanga, besake ngephathi, kodwa iphathi yena ingamelanga khonoko. So sesiphathi nokubaka sibe siba window over, sibakhipha abantuabantu abanjalo siba expose because bakhambile bathi hawu nobeauti kona into le yisida kanti hayi asosida ngabantu ngephandle beyihlukumeza bephakathi kwesezayinto ezingafanelanga.
Ingqobe isikuye mnumzana Chirowodza, uyavumelana lokuthiwa ngumnumzana Chuma?
Hayi, akezani uvele labana sika ngabantwana benkosi, ngabantwana bakamnumzana Nangagwada abo kabafuna bengabotshwa kana nje lama-decision abatho abantu abasibona basuke behamba kuzanu ekwedekwe kana nje ukuthi behamadlumi ayizanu zero kodwa baningi kwezu 200 akunamuntu obotshiweyo. Abe-MDC bengahlanga noma bengu-5 kathesi kule ndaba le ethi abantu abayi-9 and bese bekhulume ukuthi bayi-9 abantu ababotshiwe kodwa singasikazi ukuthi umthetho ukuthi above 5 abantu nxabe baningi kwezukisi lapha kobulawayo abantu sebejiseke kakhulu ukuthi nje akusaphumanga emaphepheni nasemsakazweni ngoba akusela muntu osuke wabotshwa kodwa amapholisa azamile ukuthi bamise inhlangano. Engakutsho ukuthi nqangayike umsebenzi onalo ukuthi khangase ukuthi abantu behambele arrest kuvota kuyaba khona futhi ukuthi kuzatholakala ukuthi amapholisa ayabeziphambanisa ngoba ekusebenzeni lapha benza into ezitengisa ukuthi basekele ibandalizayo.
Sesikhangela usekelo kubandla lenu ke siyabona lapha emsakazweni kuthiwa abaningi abe-MDC sebejoyina ibandla le-ZANU-PF. Lina lingathi liyawathola yini amalunga amatsha?
Mina amalunga amatsha siyawathola. Abaqoqa izonhlangano barejista abantu nsuku zonke. Kodwa sonto esingathi thina sesingahambe emaphepheni kezintatheni zezindaba ukuthi mina ngingatsho ukuthi ngingakodlulileyo bagqeke ezibendini yami bona labo abantu abasekelaezanti bayathatha iy'mpahla zami ethi kwakumangalisi nasuka zomhlangano bezezimpahla zinazi ukuthi zobe zimpahla ezitese ngodlami.
Lo ngumnumzana Sweden Chirowodza, isikhulumeli se-MDC Alliance kobulawayo, obexoxa endaweni lomnumzana Joseph Chuma owezanu-PF belo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Kuyaxokozela lokufuthelana kwezombusazwe eZimbabwe okulomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party osephila lenyamazana zasendle ngenxa yokwesabela impilo yakhe kumbe ukuthunjwa ngabanakanelwa ukubana badlelana lohulumende. Baningi abadlela evalweni lanxa bezanu-PF besithi besaba umnyama ongelampisi. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umnumzana Mqondisi Moyo uthi kasoze asuke eZimbabwe loba esehlala egangeni kulandela udingo wakhe endlini kobulawayo ngabantu ababehlomile athi babefuna ukumbulala.
Engikwala mina vele ukuthi sibe sihlala sibaleka siya kwamanye amazwe ngoba sinanzela ukuthi Zimbabwe government ikwenzela ukuthi nga uyileader iku isolate ikwehlukanisela abantu ungasabi le contact labo ngoba nanzela ukuthi MRP iyenza ama indros amakhulu abantu bayihloniphi MRP bayijoyina iyabalwela abantu. So ngalokho ke ngizaqhubeka ngizama ukuthi sikhuthaze abantu ngoba esizama ukwenza okukhulu yikukhipha okwesaba ebantwini. Njalo amazwi ami sengihlala ngokukhuluma kula malanga ukuthi thina sesihlukene lo baba uJoshua Nkomo abamgijimisa ngoba wayefuna iZimbabwe yonke. Thina sifuna imithwakazi sithi abasiyekele bangasigijimisa emzini wethu ngoba kasifuni iZimbabwe yabo, kasifuni iHarare yethu, sifuna ilizwe lethu. Yikho sisala lokuphuma kwelikamthwakazi sithi hayi, sizogudlana labo, sihlukumezane labo, sikhona apha kwelakithi.
Umoya uthi ilizwe leMelika kalikhulumi ngokukhahlanyezwa kwakhe lamalunga e-MRP okwaqala besanda kuvimba umnumzana Floyd Ambrose okubandla le-ZANU-PF wayezama ukuhluthuna impahla kamnumzana Brian Davis epulazini entabazinduna.
Sikuzwile okukhulunywe yi-America isola kakhulu ama-human rights violations aqhubeka esenzakala eZimbabwe esenziwa yihulumende yeZANU-PF lapho abaqhubeka bebopha khona kakhulu abantu be-opposition. Kodwa kusidanisayo ukuthi i-America layo ikhuluma kakhulu ikhangele khona leHarare ngapha kithi eMathabeleland kobulawayo ayikhulumi ngakho. Sinje nje ngikhuluma nje ngumuntu osekucatsheni kusukisela mhlaka 10 March wanalinyanga sokuze kuyilanga lesi-20 ngihlala egangeni ngenxa lawo abantu abangilande busuku amasotsha lamapholisa behlomile bethwele imbhobho befika i-12 emzini wami.
Umnumzana Innocent Ndibali okubandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe uthi akulunganga ukuhlutshwa kwabaphikisa uhulumende.
Kubi kakhulu, kubuhlungu ukubona abafowethu besabalele becatshile becatsha ngoba bezama ukulwela ilizwe labo. Akula muntu ongathaba ebona abafowabo besabalele besaba kuyukuthi kulento ezenzakalayo elizweni. That one sonke kumele sikukondeme.
UNdibali uthi abalamacala kumele baziveze ngoba abanye abantu abadinga abanye ebusuku yizigebengu.
Nxa uvery innocent kungela ukuthi kulecala olwenzileyo. Yebo ye, kukhona abantu abangakulande ebusuku abangasibo bomthetho, abanye abayizigangi, izigebenga ezihamba ngebizo le-government. And izigebenga lezo sihlala sithi ku-government, bambani abantu laba abahlukumeza abantu, ngoba bakhona abantu laba abahamba abanye bezithi bangama-government officials. So lokho baba Gipsy siyakukhondema regardless ukuthi kusenzakala kumqondisi kumbe kubaba uHanana. Lokho siyakukhondema in strongest terms. Kodwa kufuze lakho sikhangele ukuthi bona bayenzeni.
Owethulwe nguNdibale kumangalisa umnumzana Mthulisi Hanana, umqondisi wenhlanganiso yeDumiso Dabengwa Foundation owabalika eZimbabwe edingwa ngamapholisa ensida.
Kubi ukuthi ethi aku-opposition athi anxa sidingwa uhulumende amjustify, athi uhulumende kayisuye ngoba izigani. Ngoba kusasa uNdibale naye uzavuka esegijiswa nguhulumende kumbe sebulawa kumbe sekutheni. Siza kumakhatshana sithi akutsho ukuthi uyakudeserve uNdibali ngoba kumbe ubulewe izigani. Akumelanga senze njalo. Nxa kulomnyothi ohlukuleziweyo ethiwe ngendlela engayisiwo ngumthetho, thina kumele sikhondeme sibone khonokho kubo okwenziwa ngumthetho ngoba indlela yokubothwa kwabantu siyayazi. Yikho i-comment yami kuthiwa kungena endlini kamqondisa umoyo. Ngathi mina nxa umoyo elecala akabotshwe kukhanya.
Umnumzana Joseph Juma okubandla le-ZANU-PF uthi kumele abantu badlelane kuhle kulokuthi balwisane sonke isikhathi.
I do not know why abantu bele tendency yokufuna ukuthi bona your enemy should be my enemy. It should never be like that. UNdibali uzigcume into esemgceke ebuza izinto ezi-genuine futhi. And lami ngikubuzile khonoko ngathi kahle kahle kathi vele wena uyabusivelani into ezagcina ukwenzela ula ukuhatanishe ugidiniswe ukwenzi konke lokwana. Asiyonto enhle ukubona abantu behlukumezeka becatsha becathishwa besenzani ngoba akukho emphethweni.
Uthuma uthi abanye abalandeli bakamoyo bephula umthetho wokobulawayo.
Abalandeli bakabhodi wami umqondisi bahamba phambi kwesentral bayathisa amakhaya kobana bajikijela amatshe esenzayo and then ufuna umthetho uhlekelele uthi no it's okay. They've got the right ngoba it's an opposition party. No, we can't have that.
Noma kulokuxoxozela elizweni umoya uthi abantu kumele bazimisele ukulisana lombuso kamnakagwa.
Kuzulu ngithi asiqineni sime isibindi ngihlala ngisithi ukuthi umzabalazo wethu uspiritually impi yethu esiyilwayo aso yezandla aso yembobho aso yezintonga impi yakomoya amathunga kithi wonke azasilwela
akwaziwa ukuba umoyo labanye abadlela evalweni bazokwenzani ngokuya kwesikhathi eZimbabwe abadala bathi sizayicela izivuthiwe ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingukipstube
singeke ehlukane izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela ingcwethi zezempilakahle zithi lanxa incomeka imizamo kahulumende yokulwisana le-COVID-19 kusesekuningi okusamele kwenziwe ukufundisa uzulu ngalolu bhubhane kanye lejekiseni yokuzivikela kulo eye-vaccine silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo umphathisi Jeremiah.